taura pamhepero dzokupeta chirongwa chekuvandudza midhuri yenzvimbo yekushanyirwa yemasvingo eGreat Zimbabwe ayo anga aondomoka vakafanira kubata kutaura zvemumiririri weamerica muzimbabwe muzvare Elaine French vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira zimbabwe kune dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakadai
and cooperated with many organizations and individuals to get the job done. Congratulations to all our partners on a job very
United States inofara kutsigira chirongwa chaambasada Fund for Cultural Preservation Project. Takasanga nemasangano akawanda kuti basa iri riitwe uye tinoti makorokoto nevese vatakashanda navo kusanganisira bazi renational museum munyika pamwe nehurumende ticharamba tichitsigira zvirongwa izvi.
Muzvare French vati nyika yavo yakabatsira Zimbabwe nemari inosvika zviuru matsana manomwe nemakumi matanhatu. Kana kuti 760,000 United States dollars kwemakore gumi nemashanu apfuura uye vacharamba vachibatsira nekuti dzakakosha chirongwa chekuvandudza mudhuri weGreat Zimbabwe pamwe nekubvisa sora relandana kamara chakatanga mugore ra2018 uye hurumende yeamerica yakaisa mari inodarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000 United States dollars vati zvakakosha nekuti zvinoita kuti tsika nemagariro evanhu muzimbabwe achengetedzeke uye azokwanisa kuonekwa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira nyika yavo kurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati hurumende inotenda zvikuru nerubatsiro rwabva kunyika yeamerica uye vanotarisira kushandidzana zvakanaka
across the world
mhoyo yedu inofadzwa zvikuru shahwa pakati pezviuru zvenzvimbo asi rose kuti tibatsirwa nemari yakabva muhomwe yaambasada yekuchengetedza tsika nemagariro uye ndoda kutora mukana uno kutenda maitirwo ezvakadai ndakamirira vanhu vemasvingo aiwa tinotenda
izvi vatsini vaona mambo wenzvimbo iyi achangobva kugadzwa svondo rapfuura asi zvine mutauro nevamwe mhuri yavo ise matubede mugabe
zvaudzikire nakanji ndoda kutenda chirongwa chanhasi chakaunganira chekuti chekuuraya zvinonesa zvinodzirandana kamara yanesa nzvimbo ino saka tichaona kuti nzvimbo yatakatogara panapa yakatogara landana saka zvinoti hama dzangu dzakambobetsera nemari ramba yanidira
vachitaurawo vakamirira gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe mukuru webazi rezvekuchengetedzwa kwezvivakwa zvekushanyirwa kwenyika muzinapundo sara feresu vati
tinotarisira kuti kuchaita munhu wemushandira famu yakaita seii munyika nevanotibatsira kuita kuti bazi rezvekushanyirana rive rinovandudzwa roenderera mberi zvakanaka
gari wemunharaunda yeGreat Zimbabwe anga ari pamhembero dzanhasi vafanos matura vanoti zvakanaka zvikuru zvakaitwa panzvimbo yavo iyo inovapa mabasa neraramo nemhuri dzavo kubva mukushanyirwa
kuchengetedzwa kunokuta nzvimbo ino kunoita kuti vashanyi varambe vachiuya vachizoona nzvimbo ino mukuona kwavanouya vachizoona nzvimbo inoyi vekomiti inobhere kutodarikani zvakaterekera navanhu vanoona mabasa vanhu zvavanotengesa zvakafanana masculpture zvakafanana macraft zvinowana vanotenga vanhu vowana mari
kuvandudzwa masvingo ezimbabwe kunobatsira kusimudzira upfumi hwedunhu iri kubudikidza nemari dzinouya nevashanyi zimbabwe tourism authority inoti zimbabwe iri kuedza kuwedzerawo vamwe vashanyi kubva kunyika dzekumawirira nekumabuda zuva nekutumira vashanyi vanenge vachishandisa kumizinda yenyika iyi donzo rehurumende nderekuti panosvika gore 2025 inge yakukwanisa kuwana mari inosvika mabhiriyoni mashanu mukushanyirwa kwenyika takamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.